Ichokwadi kuti kuno kugoromonzi nzara yapindira vanhu mudzimba nzara iri pamikova yevanhu vazhinji kuno sadza riri kunesa nechikonzero chekuti takava nedhau saka vanhu havana kunge vakohwa zvakanaka mvura haina kunaya zvakanaka gore ratipfuura saka chikafu chakakohwa vanhu zvishomanene chakapera mumatura muchinai saka hurumende iri kumiramira kubudikidza neministry of social welfare kuunza chikafu kuvanhu asi isi munongozivawo kuti chikafu chokupiwa chinosiyana nechako chemudura nekuti zuva rokumirira kupuwa imwe nguva rinogona kuita kure iwe watopererwa chechikafu saka ndodambudziko ratinaro kuno Goromonzi tinodayirazve kuti hakusi kuno kwega inyika yose zvinhu hazvina kumira zvakanaka maererano nezvekudya tinotokumbirawo chikafu kune vangatipe pamusoro pechatiri kupuwa nehurumende chinopendera Munangagwa asi tinoda kuti kana zvichiwanikwa vemaNGO ivava vatiitewo zvakare tigone kuti vanhu vedu vararame
asi tiri kunzwawo kaivo veWFP vari kuti hurumende yanga yavimbisa kuti inogona kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni matatu asi zvinenge zviri kuiomera yakutadza kupa vanhu vachikafu
chokwadi hurumende hainga vakwanisi vose vanhu ivavo vakawanda nekuti vanhu vari kuda zvokudya muno munyika yese vari kuva kuma7 million kana tisingakanganisi kuma7-8 ikoko million vanhu vazhinji havana zvokudya sezvandataura kuti kune drought ndo yakonzera zvakare kuti zvine magetsi zvirambe zvichinetsa nechikonzero chekuti mvura yakaita shonga murwizi saka kana muchiona rwizi rukuru rwakadaro dzambedziri kuchipwa zviri kureva kuti kune drauti ka saka vanhu havana zvokudya hurumende iri kuedza nepainogona napo tamboimpota chikafu kubva kutanzania tambotsvaga kubva kunana zambia andso on but zvinoda foreign currency ka saka foreign currency ndo yatisina yakakwana